Gwara buritswane vakafana bara chigaro chamabharano wekanzuro yechitungwiza amai Evangelista Machona rinoti vese vari kuita mabasa ekukanya nekutengesa zvidhina kugeza kuchengeta nekutengesa motokari vanogadzira mudziyo yemudzimba pamwe nekutengesa mumigwagwa zvisiri pamutemo vanofanira kumira mabasa avo mukati memaawa makumi manomwe nemaviri kana kuti vachapwanyirwa zvivakwa zvavo vakasatevedzera danho iri. Amai Machona vati kanzuro yavo ichashanda pamwe chete nemapurisa eZimbabwe Republic Police pamwe nebazi rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu pamwe nekuvandudzwa kwezvivakwa nemusi wechishanu svondo rino kuona kuti mutemo watevedzerwa zvizere. Vakurudzira vagari kuti vasazochema kana varasikirwa neupenyu pamwe nemidziyo yavo kana vachinge vakaka nharo. Vatiwo kanzuro yavo haisi kuzoripa vacharasikirwa nemidziyo yavo kana vasina kutevedzera zvataurwa nekanzuro yavo. Asi umwe mugari wemuchitungwiza uyo anorarama nekugaisa vamilton mandere vati havana kwavanokwanisa kuenda sezvo hurumende iri kutadza kuvapa mukana wekuti vawane mabasa.
Mataxshop edu zvigayo zvedu zvatiwana nokuzvomari yekurarama vari kupwanya asi mabasa chaivo chaivo munyika hamuna. Dai hurumende yazopwanya mushure mekunge yapa vanhu mabasa.
Mutungamiri wesangano rechitungwiza nemanyame Residents Association uye vari zvakare sachigaro weHarare Metropolitan Residents Forum vamavela Skumalo vashora danho ratorwa nekanzuro yechitungwiza iri vachiti danho iri ratorwa pasina kutariswa mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe remasangano evagari vemuchitungwiza rechitungwiza Residents Trust muzvare Alice Kuvea vaudza Studio 7 kuti vachaendesa nyaya iyi kumatare edzimhosva.
Chinangwa chaitwa kana kuti statement yabva kukanzuro isu sevagari hatibvumirani nayo zvachose uye tichatorawo tiri kutorawo matanho kuburikidza nemagweta edu nekuti iko zvino isusu tese tinorarama nekutengesa muno muguta rechitungwiza. Hatina kwatinoenda tinorarama kuti tibhadhare marents ekuchitungwiza ikoko municipality. Mari iri kubva kumasofa iri kubva kuzvidhina zvatiri kukanya nekutengesa. Hatina makambani hatinowana basa tese tiri mavendors muno muchitungwiza saka hatibvumirane nedanho iroro uye kanzuro dai yaona zvekuita kana yatipa pamwe pekutengesera pane mvura nezvimbuzi kwete kuda kuti mbunjikidza kana kuti tyisidzira vachiti threaten upenyu hwedu. Hatina kwatiri kuenda, tiri kugara imomo munzvimbo dzatiri kusvika vavhura makambani kusvika vatipa pekutengesera.
Meya wechitungwiza valove moma iko vati vanoda kuti paitwe nhaurirano pakati pekanzuro yavo nevose vane chekuita nenyaya iyi vachiti chavanoda ndechekuti vanhu vagare zvakanaka uye munzvimbo dzakachena muguta rechitungwiza.
Isu sekanzuro yechitungwiza municipality tiripo pakuyanana nekunzwanana nevagari oro mastakeholders edu. Hatipo pakutora kana kuparadza tora upenyu kana kuparadza raramo yavanhu. Chedu chatinozama kuita nepose patinogona kuedza kuti tichakana nevanhu tinzwanane through kuita nhaurirano. Nhaurirano dzedu dziripo pakuti dai zvakwanisika titinge tichiingenjana towirirana kuti vose vari kuita mabasa ekuzviraramisa mabasa emaoko vange vachitengesera panzvimbo dzakanaka dzakachengetedzeka uyezve vasingazofila kuti kanzuro yakuvaparadzira raramo yavo kana kuti upenyu hwavo.
Mukuru wesangano revanotengesa mumigwagwa Revenders Initiative for Social and Economic Transformation vasamewo wadzai vati vari kutarisirawo kukwidza nyaya iyi kumatare vachiti pari zvino vari kutotaura nemagweta avo.
Hatiwirirani nedecision yakatorwa nechitungwiza City Council, zviri barbaric and kuparadza mararamo evanhu. So tiri kuita nhaurirano nemagweta edu kuti tione kuti tinga responda sei, but pakuongora kwatakaita decision yavo tirikuona zviri kuviolate constitution yedu. So tiri kutarisira kuti magweta edu taita nhaurirano nawo tichachallenja izvozvi mumatare edzimhosva so that mainformal traders are affected any madecisions anenge ari unfair like this. Saka ndo danho ratiri kutora tichaenda ikoko kundoongorora kuona kuti ndezvipi zvavari kuita paground zvinogona kutibatsirawo tichiumbawo nyaya yedu kumatare edzimhosva.
Studio 7 haina kukwanisa kuziva uwandu hwevanhu vachavhiringwa neurongwa hwekanzuro yechitungwiza kutanga nemusi wechishanu asi gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida saurombe vati zviri kuda kuitwa nekanzuro izvi zviri kunze kwebumbiro remitemo.
Timukatarisa bumbiro redu remitemo remuZimbabwe muno rinoprovida kuti paitwe mademolitions kana kuti ma structures apwanyu panofana kunga paine court order inofana kunga iripo saka zviri kuda kuitwa izvazvisi kuenderana nebumbiro redu remutemo remu nyika yeZimbabwe.
Kuputswa kwezvivakwa zviri kunze kwemitemo kwakamboitwa munyika yose muna 2005 pasi pechirongwa chaidaidzwa kuti Operation Murambatsvina, icho chakanzi nenhumwa yeUnited Nations panguva iyi, amai Anna Kajumulo Tibaijuka, chakasiya vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe vasina pekugara uye vasina zvekudya. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Thomas chiri pasi.